Mazana nemazana evanhu vaungana murenje kwaJaja Makolo kudunhura ichishwara vachiona kuradzwa kwambuya Chamisa. Vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwavakusanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzvare Thokozani Kupe, avo vatadza kubata maoko sezvo vanga vachitoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzvare Kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo. Vachamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kusoredza nekuvhairira Muzvare Kupe avo vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vamogeni tsvangirai muna 2018.
Enhamba dzangu chenyitanisa kuuya kana mukasachinja maiko akunoita politics. Izvi ndichazotaura kuti kamanzwa uye maona politisa zvitwe zvechiganyabhura zvamunotaura kuti kana anenge asingawirira nesu chimbomugozi asingawirira nesu puwa kumusana tatiwa politisi asingawirira nesu politisi tinomuratidza zvakanakira maonero edu nekumuratidza kushata kwemaonero ake. Saka hasha ngazviite ngoma.
Vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya Chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya Mwari, izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vati ambuya Chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika.
Mai varera pavakapinda munguva yeumai yekuti chero mwana wako akanzwa chinonzi chamutokonya hauchadyiwa akusunga mukunguru kunamata nekupfanya ndozvaita mugadhuri paya paanonzwa kuti neri wanzwai neri wanzwai iye airwara kupfuura nerisoni wacho mwana wawo hina sarudzo abirwa mwana wawo nemamembers oparliamendi adzingwa mwana wawo nemakanzelazve adzingwa waizwa seisa munhu wakapinda mukuzvara nerukoni wacho serufu rurupu ruri kutirwadza kuti ndimai vakaenda kunofira isusu zimbabwe tese kuti tirarame.
Mumwe mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vati bato ravo rakatotsirwa naamai vakabereka mutungamiriri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avari kusangana navo munyika.
Kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu Advocate Nelson Chamisa tinoti we are very sorry, tine urombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa. Ini ndiri mumwe vevaivai vaimbosika pano ndichiona mai vangu ndichiona gogo. Kune zvinhu zviviri zvavaita. Chekutanga changa chii chokukurudzira kuti vanangu namatai siwa the prayer warrior. Chechipiri vanga vaine rudo, hawaibva pano usina kambambaira, hawaibva pano usina kahuku karodhirana kawaenda nako. So rwacho tiri kuruona muna Advocate Nelson Chamisa.
Mumwe muvakidzani wambuya Chamisa ambuya taona Mutesa vatiwo vanhu vekwatiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri
vaidisa chero mbuya vake pamwe vaiteturidza mwana wangu kuti aende kuchikoro mbuya vanini vachitike handari pamba pavo kukika voti o mwanangu nemukadzi iisikai nezvenhu mari aende kuchikoro ndopetuka nechikoro muzomuona atai.
Munyori wezvemabasa nemagariro akanaka evanhu muchikwata chevadiki veMDC Alliance vapamakomborero haruzivishi vati ambuya Chamisa mubereki anga achigara achishungurudzwa nezviri kuitika musangano sezvo mwana wavo ari kukutsiranwa nevakapatsanuka avo vanonzi vari kushanda nebato rezanupiefu. Ambuya Chamisa avo vangava nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vanonzi vakadonha vari mubindu ravo remurivo ndokubva vashaya ipapo nemusi wemuvhuro vasiya vana vavo vana nemurume wavo vasilvano Chamisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Dini Godwin Timba.